evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on December 29th, 2017. And this is Live Talk. I am Kip Stove.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the year 2017.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930-15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 o'clock.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandewele.com.
Thanks once again. You are listening to Studio 7 from the Voice of America, and this is Live Talk. This evening, we are talking about top issues in 2017.
There were many issues that were faced by Zimbabweans in 2017, and one of the key highlights was the military intervention, which led to the ouster of then-President Robert Gabriel Mugabe. His wife, Grace, was silenced, and some members of ZANU-PF's Generation 40, or G40, fled the country.
Zimbabwe's economic crisis continued unabated, with the bond notes almost disappearing from the money market. Industrial capacity utilization remained subdued, and workers struggled to make ends meet.
The elevation of former Vice President Emmerson Mnangagwa to the post of President and continued rise of retired General Constantino Chiwenga are some of the top highlights in Zimbabwe. Was 2017 a good year for you? Let's talk.
If you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077. Tinalapa lochonga siyaphila sibili kuzwayo. Ye, lamhlanje sikhuluma ngomnyaka ka-2017 ukuthi la ubona njani. Kambe wawumuhle yini kumbe kawuzange ube muhle. Kwabanye wabamuhle ngoba siyabona ukuthi bakhona abajabulayo abanjengomongameli Emmerson Mnangagwa. Kanye lo retired general uConstantino Kuvea Chiwenga. Na ukanye utabile kakhulu ngoba usengumsekeli kaMnangagwa. Kuzobuya lo Kembo Moati la nyakwazi ukuthi utabile kakhulu. Kodwa kulabanye abangathabanga ngakho. Siyawazi ukuthi owayengumongameli uRobert Mugabe uhleli khona ngale ndlini. Lo mngakhe kungani abacabanga ngako. Kuzobuya ke okunye okwenzakalayo siyawazi ukuthi abantu ezikhwameni lapha kuyahlupha. Imali ibingatholakali njalo kunengijonga kodwa usenzakala kakhulu elizweni.
Nanzi kwaGibbs ushitawura abatheleli ukuthi iwe najonga uyaphila.
Ya.
Akuzwa ukuthi ndophila ndiyena.
Ah. Nyakuza siuyaphefumula.
Oh. Yeah. Did you famous so?
Yeah.
Ah, you are right. Uri right. Icho kwa dikibs. Ndaka simba.
Kuse boy.
Simba chaiko.
Yeah.
Zvokuti 2018 head
one. Insimbi.
Ah, simbi.
Yeah.
Andi zvozvo vadiwa vateriri nevatariri. Nasi tiri kungotarisa kuti 2017 ranga riri gore rakadi. Kune vakawanda vano veZimbabwe tonza kuti igore rairema. Asi mukurema imomo makauya oshanduko dzakasiyana siyana. Shanduko yambotaurwa nemwangu Gibbs Dube yekuti mauto akaonekwa achipindira mumatongerwe zvenyika zvakaita kuti mutungamiri wenyika vaivepo nguva iyo vaRobert Mugabe vanga vagara pachigaro kwemakore anoita 37 vange vachibviswa pamwe chetewo nevainzi vaidyidzana navo vanga vari kuchikwata cheG40 vamwe tinonzwa kuti vakatiza munyika vamwe vari kutongwa vachisungwa vachitongwa vachipomerwa mhosva dzakasiyana siyana inyaya dzaiitika mugore ra 2017 takaona vemapato anopikisa vachiumbawo mibatanidzwa kana maalliance kune MDC alliance kune Rainbow Coalition kune CORD zvese zvaiitika mugore ra 2017 asi chakanyonetsawo zvakare inyaya yekushaikwa kwemari munyika zvikuru mari yekunze vakawanda vainonga svosve nemuromo zvinhu zvichiwanikwa muzvitoro asi mari yekutenga kusina saka toda kunzwa kuti imi ndezvipi zvamakaitawo zvamakasangana nazvo uye zvamunotarisirawo muna 2018 Gibbs.
Yes, we are lucky that we've got an in studio guest and that is Gaino Kumede. She is with Studio 7 right now. Good evening and welcome to the program.
Good evening, gentlemen. Thank you for having me.
Thank you so much.
You're welcome.
And yeah, I think you can pose the first question.
Yes.
We're lucky today we've got a lady.
Yes. Mostly Gibbs. Mm-hmm. Again, we understand women are the backbone of each and every economy. And politically in Zimbabwe, if not in the world, most women complain that they are sidelined. What's the highlights you can pick for the 2017 issues that affected women?
Well, just going back to the sidelining issue, mm-hmm. let me address that first of all. Most women do not have the means that men have. So that's one major challenge. In other words, financial means. If a woman is to contest, for example, to be a parliamentarian, she would need a vehicle to go around. She'd need resources. And so that's a challenge for a lot of women, and that's the fear that a lot of women have from venturing into politics. However, lately, a lot of women are coming on board. But I think the main challenge that women face is that they do not vote for each other.
Mm-hmm.
We do not vote for each other, and that's a fact. So if we are to change our mindset as women and start looking at other women, not as a challenge per se, but as a person with, if a person has merit for the job, we should actually vote for these women.
Mm. Mm. So what is going to be is Kangela Owens Agale in 2017. Umongameli mgaba wapume skuldeni. Umgakila ya wae wangazani se wae kuluma kakulu. Kota ba mpalo mlomu. So ngasu kangele kunapo ke wangazani ungati o mama basi mzakanga nani. Kwezo mba ngazwe la. Kwenye babi kone tuuze kumbe ngama tutaye minya na nje kunapo.
Egu kipe ni lu.
Wae umongameli.
Wae umongameli. Mm-hmm. Ayo mama labo basugumu.
Mm-hmm.
Lapa ukanya kwa sugumi lizwe longi. Ilizwe lonke la first time kubona ilizwe abantu beZimbabwe bebambene kanje kungasakhangeleki bengasakhangela ukuthi wena uvela kuliphi ibandla elezombusazwe kumbuvela kuliphi ibandla kumbuvela kuyiphi tribe for that matter so lapha abantu kade bebambene I common goal ibinge ukususana lo obebuse iminyaka engamachuma amathathu lasikhombisa umnomsana Mgabe. And bathe sebekwenzile khathesi sokuqalisa futhi sokusiba sobala ukwehlukana lokhuya.
Ubaba ibasebezibambile.
Ubaba ibasebezibambile ngoba ukhanya
ngapha umama mbe.
Omama bakhona. Kodwa bakhanya befakwa eceleni ukuthi hayi lena gidanini. Libe lisi bangumsindo lisenzani ngoba so far sokufaka umama yedwa. Mrs. Kashiri, uOpaka Kashiri. Nguye yedwa esingathi nguyofakiwe ku presidium kumbe ole senior position kubandla lona lelibusa elezano PF.
So Jonga, I think you can hear what she's saying, you know, in terms of women, you know, she says women were part of the system that actually ousted the president. But then afterwards they were actually sidelined. So maybe that's a point of contention among women.
That's why I raised that issue. But well, we can bring in one of our guests. That's Dewa Mavinga, a human rights lawyer who is based in South Africa. Mr. Mavinga, how are you?
Fine, thanks. Good evening to you and to your listeners and viewers.
Ndirofunga kuti hanzi chiri musakasaka chinozvinzwira vateereri vari kunzwa vega kuti ava Mavinga ndo vatitsika pano. Itipeiwo zvamunofunga kuti zvikuru zvingatariswa mugore ra 2017 tichitarisawo zvese zvekodzero dzevanhu nezvimwe zvaisimudzirawo vanhu.
Chikurukuru chegore ra 2017 yanga iri nyaya yekuti ndiani achatora matomu kubva kuna vamugabe uyezve kuti zvichafambiswa sei. Asi takazoona kuti mauto pamwechete navamunangagwa vakazopindira mumwedzi wambudzi ndokubva vatora masimba nechisimba iko zvino zvava kutaridza zvekuti izvozvo zvakaitika zvanga zvine nyaya dzekodzero dzevanhu zvanga zvava kutaridzawo kuti panga paita dambudziko guru kwazvo nekuti aimbo vamutungamiri wenyika vamugabe nemudzimai wavo maziso anga ari pana mai mugabe kuti vari kuzvifambisa sei ndo vachatora here. Saka patiri iko zvino pa kwakuwo kuzeya kuti 2017 ranga riri gore rakaoma kuomera vanhu pakurarama kwavo kuomera vanhu panyaya dzekodzero. Tinoona kuti vanhu vakawanda vangave vanhu vekumazowe kumanzowe vakanga vamboshungurudzwa vachibviswa munzvimbo dzavaigara nyika yanga yakaomerwa. Asi iko zvino tava kuona kuti tatarisanazve mumaziso nesarudzo dzichauya gore rinouya ndo rimwe dambudziko guru randiri kuona tichienda mberi.
Maybe you can recap in English, Mr. Mavinga.
Well, the big one on the political and social scene in Zimbabwe in 2017 was the succession of former President Robert Mugabe, which was eventually resolved in November through a military coup led by General Chiwenga, and which then installed Mnangagwa as the new leader. That having happened, we now realize that the big question going forward are the elections in 2018, whether they will be free and fair. There were a number of human rights abuses that we highlighted, particularly around, you know, evictions, forced evictions in Mazoe Valley, the Manzo farmers, but that has now since been resolved. So the big question that remains now has to do with preparations for democratic, free and fair elections.
Thank you so much. Vama vinga ramba ya nyimuri parunari. Gibbs wans. Vama vinga waru kutara uta. Kwa kune shakati puti. Shaka unge shiri. Shatinga tima highlights. Vaba taonya ze kubis kwa kwewano kumasu. Kumanzo uko zaine tsao. Mungwa iwe kushkura kwa zero zewani iku. Deshungwe shirinu shava bata bata. Sitiramba tichungo nzwa shaka wanda.
Yes, siyabona ke ukuthi kulabo bantu sebesiqhumile khona mpa ke ku Studio 7. Siyabonga kakhulu ukuthi lisiqhumile nzaba labanye benu. Polite kwakuba Maphosa, Ruben Ndlovu, Lomandla Mkhwananzi khona mpa USA. Dennis Blauzi lauthi sengkhona kuzobuya lo Thako Lencube sakhile line lo Sikhunkiwane. So usuku oluhle usibhalele futhi umhlongo lapha uthi Dube kimi, the year has been very good and ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu. I'm running a business in Johannesburg and it was so good. Ndiyamuzwa ke usuku oluhle uyakhuluma lapha umhlongo Bebe uthi yena umnyaka umbuyele kuhle ngenye indlela aza kayibone usele business yejonga sele business yakhe khonale eJohannesburg njalo selokunye okuningi akwenzayo. So kuye uthi umnyaka onjani ubuyispot on bumnandi kakhulu
2008
ya uthi bekumnandi sibili.
Forget umuzwa kuna gena
uyabuyela yini ekhaya?
Singazuthi uyabuyela ekhaya kumbe hayi, kodwa ke ngokutshengisela kwakhe bona ngani sechayi isikhonkwane bona ngale ke eJohannesburg.
Hayi, uyafunakala ekhaya njengoba zikuhambela khona ngale uhambe lolwazi lwakho ubuyele uye ekhaya.
Hayi kwakhe ngale.
Hayi kwakhe ekhaya ziye mhambela khona ngale.
So nxa sesikhangela ke futhi sijula siyaphambili geno egumede wena ubona ngazani sibili kungani kwahlupha ngomnyaka 2017 eZimbabwe kwini?
Into zakhona ukuhlupha kwakhona kuqalisa into ebezilokhu zisibekelana zisibekelana ziphayila iminyaka ihamba ngokuhamba kwesikhathi, kodwa khonokho kwemali sibuyele kodaba lwemali ukuthi uhulumende uyabe ngani uselusolvile selungani soluhamba soluphutsha kuhle luthi seluphutsha khona phana futhi kuphinde babuyele emuva. Khathesi udaba lonolo lokuselakala kwemali yilo kade soluhlupha abantu. I-black market ibisikhanye siyaphambili. Imali sezilokhu ezikholwa sezithengwa ku-black market and so on. So lakathesi abantu lokhu bekhala ngakho khonokho. So kuchema nenyaya ye-black market jonga.
Ndonyaya
nitsa. Kushayika kwemali ye-plastic money yiyo. And it seems like ndio problem iri kuramba ichiendera mberi.
2018 tokona kupinda zvinhu zvakamira saizvozvo.
Zvakamira saizvozvo.
Ndichiri kurangarira nezuro nezuro President Mnangagwa vakapuwa mvunzo na Blessing Zulu Studio 7 wekuti vanoti nenyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu. Tinonzwa kuti vakati pari kurongwa kuti pagarwe pasi minister we industry and commerce kana kuti industry va Mike Bima vachiti vakavatuma kuti vanga vachigara pasi nemapoka anechekuita nenyaya dzemitengo nevanogadzira zvinhu manufacturers nemaretailers. Tinofunga kuti tichagadziriswa, asi kazhinji munhu wese anogona kuviga chinhu kusvika mutengo wachinji.
Ko mari yacho iri kumboendepi?
Ipapo ndo patoda kunzwa
Gibbs. Keshi yacho iri kuendepi?
Gibbs ane imwe muhomwe. Gibbs waiwana upi mari?
Akwaziwa joka sekuti mali yakapi? Wotizwe rapa slow baba ecinga kuti ngukomo.
Yes.
Nga nkomo yakwazi. Baba Nkomo ungachona njani? Ye, uyangizwa Nkomo? Ye, umnyaka 2017 ubone njani baba Nkomo?
I didn't write 100% perfect about a businessman in South Africa. You don't need to hamper that and couldn't put an umpan in Samanga's own. And we saw my good parents and say, Kaya, which I would have government get Pilar or Baba. It comes in and it would be putting it in brackets. And so good to Ulalila.
Tell me. Kodwa ke okunye ke nxa sikhangela okwenzakala eZimbabwe okucabangela ukuthi ungabe lakho ludaba oluqakathekileyo kungabe kuloyilobhi babankomo.
Hayi, lokho kwenzakala ukukhipha umgabe laphana kufana nokukhipha imali kulesi sikhwama usifake ngapha uvala umnyango ngapha uvula omunye umnyango ngabe uthi uthinta ishopu igemu nje edlaliweyo lapho ma kungathi ogemu edlaliweyo sifuna ukubona umgabe bembopha baba ungabona umgabe engabothwa udlalwa ngengqondo zabantu umgabe wabulala abantu babothwe lapho baba ubothwe labo G40 kuyi-50-50 kungabe nesayide okuthi irongo umgabe wrong on that kind. He's a devil. Wabla labantu. Islama ngaba wanke suwa zo lapa la lapa in 50 brigade. Uchi wa I'm sure he was one of the commanders. Why commander that kukura hondi? Then I was having any on those abantu. Mkabe gavote le kifoti vote of fun and his phone.
Yes, sebo wakulu kuto singa sebe nsama balanja kutu devil. Devil wangazali li balanja.
No. Lalela. Kukuku rani lizo lelele proteka abantu. Diba viza ngele nama kama right wana bebe lele wrong. And the old Amazon gavitele ukrokatye zipra yeye zapu awa itaka revula labantu 1983. Ye kukura hondu and the ethnic paper lapo kankile iyuta code yana kutuwa yuti. Yesere nsika maiti yuniti. Endaweni erong, kukanti bona Amazon yiyo bethi nafandile bevulala abantu bakithi bethi bevulala amahungu
ukuthi
konke lokhu abaqale bekufuye konke lokhu lingabaprotekti baba lesething lesi lingabaprotekti
hayi lokho asikwenzi
thina silalele lingaprotekti abantu abarongo lisitshele ukuthi kulungisiwe eZimbabwe ilizwe kalilamali isenti kayikho besekhanya inyanga lezi abantu banikezwa $30 imali
awuboni inkomo sibonge kakhulu ye kungathinakala kusasa
futhi khona ngesabo uyebambe ungesabi kunengesakukhuluma lapho kuningi leligameni livele asiyithayile izandla ngisebancane abantu bemathelweni nemidlenze sicela ngo-1928 lineyayivoteli until lezobe sove udaba lwalo ababenza bebulala abantu bakithi abantu abethu bagcwele esouth africa abanye abalama-ib abalama-sabjet epicket ngenxa yagavumenti ka-emason nangapha lo mgabe bonake labochiwenga
aesabe ukubaegoli bajalo ukuthi danki siyabonga kakhulu mzala sibonge kakhulu. Yes, so Mr. Nkomo is really a very bitter man, but he's happy that he managed to actually open a business and is running a business in South Africa.
Mm-hmm.
He's very happy about that, but he's not happy about the current government. He says, what happened, you know, when Mugabe was removed from power is something that was planned and pre-planned and all those kind of things. And he says, if Mnangagwa is very serious, he should not only arrest G40 members, but he should arrest the Mugabe. Former president
Mugabe.
For committing some atrocities, allegedly committing those atrocities. So he says, at the end of the day, we see that Mr. Kemo Mahadi has been given a portfolio which is reconciliation. So he says, involve everybody. If ever there should be some reconciliation, that should actually happen. And he says he should also return all the Zapu and Zipra properties. And then cancel the Unity Accord. That's him. Yeah.
Cancel it.
Cancel it.
That's a new.
Yes. Start a new thing.
Let's hear from Mr. Mavinga.
Mm-hmm.
Va Mavinga.
Wong.
Imanzwa kune muteerere ataura apo. Ari kupupa furo.
Wangu ndizvozvo matambudziko anga akati wande mukati meZimbabwe. Asi chatinofanira kuona ndechekuti patimire iko zvino senyika hatiri kumawere chaiko. Hapana anoziva kuti ramangwana richavei. Nekuti mauto aswedera zvachose pachigaro chekutonga achiedza ku hazvichanzwisike panyaya yesarudzo kuti zvinomira papi kana vamwe vakati kuti utonge unofanira kunge uri wechiuto kana kuti wakabva kuhondo wakaenda kuhondo nyaya iyo yadzokazve. Saka sarudzo dzicharevei ndo zvikuru. Asiwo pane zvakaitika mwedzi wapera iwoyuyu pane zvakawanda zvisiri kuzivikanwa kuti ko kutora nyika nechisimba kwakambofamba sei, pane vakafa here zvakafamba sei, pane vakasungwa here, vari kupi, nyaya dzavo ndedzekuti kudii, uyezve kuti zvakawirirana navamugabe, vamugabe vakabvuma here kusiya chigaro vakawirirana kuti kudii. Saka ndinotendawo kuti hazve chokwadi pane zvinhu zvakawanda zvoda kuti zvigadziriswe asi kwatiri kuenda tinogona kunge tiri kumawere.
Ya, inyaya yakaoma. Ko nyaya yekuti unit akodhi kanzurwe itsemurwe nepakati manzwa osei kana munofungei?
Nyaya yeunity accord tinogaro itaura kuti chakakosha kugadzirisa zvakasiyiwa zvakaitika zvachona. Kana pakanzi ngapaongororwe nyaya yekukura hundi kuti yakafamba sei, vanhu vakatadzirwa, mhuri dzakaparadzirwa, hama dzavo, vabereki neinei votaurwa navo, poonekwa zvingaitwa kuti nyika iende mberi. Hazvigone sekutaurwa kwaitwa navamunanga kwokuti zvigonza, aiwa kanganwai zvazuro handei mberi, kana kuti pachirungu let bygones be bygones, kwete. Chinodiwa ndechekuti pange pachigadziriswa kana kuri kunzi ndivamo hadhi vapuwa basa iroro renational peace and reconciliation commission, ngavachiita basa iroro nemazvo, votaura nevanhu vanogara munzvimbo idzodzo dzakaita matambudziko akasiyana siyana emhirizhonga nekutyora kwekodzero, votaura kuti ndezvipi zvinofanira kuti zviitwe, pogadziriswa zvinhu. Kana zvinge zvagadziriswa, kana vanhu vakaparadzirwa misha, vakaparadzirwa, vakaponderwa hama dzavo, vakataura kuti tinoda kuti nyaya yemubatanidzwa yeunity iparadzwe, ndivo vanenge vataura. Hazvisi zvokuti munhu angataure ari kunze asingazivi zvakaitika. Zvinotoda kuti vanhu vakange varipo kana kuti vane vabereki vakange varipo vataure vega vachipuwa mukana nehurumende iripo, ndo zvinoratidza kuti pane chido chekugadzirisa. Dambudziko riripo nderekuti mukuru wenyika vamunangagwa vari kungoti aiwa ngatikanganwe zvazuro, ngatisacheuka zvakamboitika, handei mberi. Hazvigoneki izvozvo.
Aiwa maita vamavhinga, rambai muri parunare. Gibbs, ndotanga ndakupa mukana une muteereri umwe chete, indine vaviri.
Ya, woti Nkale Ngondlovu.
Yes.
Ndlovini, unjani kunapa ecimani?
Hayi, ngiyaphila ndile nkulu njalo kodwa.
Impile kakhulu, ungaphi konapha mfowethu?
Mina ngisigoza lapha eThembisa.
Oh, eThembisa, kunjani eThembisa wena?
Hayi, eThembisa kumnandi ndile nkulu.
Wena ubona kwakho okwakuqakathekile kumnyaka ka-2017 kuyini?
Iminyaka nje yonke leyo ka-2017 iyafana nayo na yonke le minyaka kade nje sokola ngayo, kodwa ke ekugcineni ngibona ngathi umnyaka ka-2017 ube mnandi ebantwaneni baseZimbabwe ngokuphuma kwengadlangadla lephumileyo. So ngibona ngathi ke wonke umntwana waseZimbabwe osuke wajabula ngokwenzakala, noma iminyaka kade ibheda, kodwa ke kusho kuningi kubantwana baseZimbabwe uphuma kababa umongameli uRobert Mugabe. Kusho kukhulu nanoma nje izinto zingeke zilunge. Futhi engingakuthanda lokuthi lalo ubaba ongenileyo layo engakhohlwa phela ukuthi kulelani lizwe kulamaNdebele, kulelani lizwe kulamakhalanga, kulelani lizwe kula zonke lezi zinokhuzeli, engabhekeli amanzi engagelezeli eceleni eliwayo.
Futhi ubona ngani angalungisa okuningi ona umbono?
Hayi, ukulungisa khona angeke simanje siqagele sithi ngakulungisa okuningi baba lona.
Ngibona ngemfowethu. Yeah, we chatted Ndlovini. Ube lomnyaka omutsha omuhle kakhulu mfowethu.
Hayi, ngidam ngiyabonga khona ngapho lisebenze kahle lana lapha esitudiyo.
Siyabonga kakhulu ke, inkosi kubusise.
Alright,
yeah, so that is Mr. Ndlovu is in Tembisa in South Africa. He was saying that you know, the ouster of the former president Robert Mugabe was one of the top highlights of the year. And says the year started in a very dull way, but towards the end of the year, there were sparks. So he loved it, you know. And this is
so he's calling for a repeat.
No. So then he said, you know, the current president should actually think about other tribes. Mm-hmm. He says he must not focus on only one side. He should cater for all Zimbabweans mm-hmm. because he's a Zimbabwean president.
Oh, that's good. Mm-hmm. Let's hear from Tatenda ku Zimbabwe. Magadi? Tatena. Magadi, Tatena.
Hey.
Hey, andanda chukora zitare nyapo ka. Ndire gerere.
All right.
Muri kupi ku Zimbabwe?
Ndiri kuchiweshe.
Kuchiweshe. Tipeiwo pfungwa dzenyu pamusoro pa 2017 netarisiro yenyu muna 2018.
2017 igore ranga rakatiomei.
Mhm.
Tanga kwaro kwese. Ranga rakaomba pazvinhu zvakawanda, zvakawandisa kuti kumari mabaka acho zvinhu zvizhinji. Ranga kuti chinyungukewo zvishomanya kungwa shomana. Kwa pendele kika fara kwa kuwa tuzini, ziliko nda kwa sinu nuka. Kanguwa ya kabiswa mkabe patigaro.
Mm-hmm.
Kwa chaiwa, ndofunga yuzi, chanaka.
Mm-hmm.
Asi, apana chanaka, zaku toshata zekare, kupura, sasuka zina mkabe, nukutika na urimende, yae masoja. Sina mkabe.
Hala.
Nyati ndo tinda minyanga.
Saka muri kutya here kuti
saka
muri kutya here kuti mauto anokukanganisai?
Icho kwa lika kwa maelezo kati ya zingo cha ndo kwa maelezo na kana. Moyo kwa kana kanoti.
Nare yao inenge iri kunetsa pachiwesha hapo. Ndofunga kuri kunaya.
Mhm.
Chiweshe unozoya kuti iri kupi?
Yeah. It's in Mashonaland.
Mashonaland where?
Yeah, Mashonaland West.
It's Mashonaland Central.
No. Central and West and is West. Almost the same thing.
Ah, okay.
Because from Central you go to West.
Because they are both Mashonaland.
Aha. Okay. Photo.
What I'll do is I give you a mark.
Yes.
Ndotanga ndataura na vasitole then ndozokupa zvataurwa na vatatanzi. Tatena. We've turned left.
Perfect. All right.
What's tole, Magadi?
What's why, Magadi?
What's tole in the fire of patience? I'm going to go to the Magabata Parnara.
Shakana, okay, so Kavadi Kamuri.
I was going to go to Nani Chando Cheta, Amenu Kuzimbabwe, could you say?
Kuru Poda Kuchina, and I have to go pick us
up. You are Pakanaka Muri Kupi Kuzimbabwe.
Kadoma.
Tiudzewo maonero enyu gore rakupera neriri kuuya.
Ya maonero egore rino ra 2017 aya ndinoona hangu kuti vanhu vazhinji vanoona sekuti zvingangonaka asi iri muono wangu ndewekuti hapana chinonaka pane zvakanga zvipari zvakaitika vanhu kabla yakubvisiwa. Mapeni chidaro ndinotarisa iyo zvino pamusoro penyaya yekumatibhere muchigara chitsauko nyaya iyi yegukura kuti yai kutaurwawo na yaikutaurwawo naMugabe saka vaingoti ndikatikandamwei zvekumashure tiendere nemberi ndo the same statement inotaurwazve namunangagwa kureva kuti vanhu ava havana kunyatsokurasana pakutaura kwavo iye zvino vane protection yavanenge vachipanana ivo saka ini ndinoona hangu chokuti vanhu vasanyanya kutarisirwa zvakanaka kubva parizvi patii kuenda kumberi kwatiri kuenda halo
halo ehe matodya dzimwe 30 seconds pamuri kuti halo hapo
oda ndinoziva kuti hamuchandize
aiwa
ini ndiri kufunga kuti kana vana vamunangagwa nevamwe vavo vari muhurumende parizvi vari vanhu vari iyei vari kuda kuti vagadzise zvinhu munyika zvinake ende vachipromota dhemokirasi pane chinhu chinondirwadza chandinotini kana ivo vakanga vasingachizive maitikiro acho ngavaise investigation team vepamusoro pekudzira kwa itaidza mara kana vakabudisa nyaya itaidza mara vanhu vasichitaura kuti pakuti they are real for democracy but kana vasinga vasingazvitauri ine hangu handioni ndichivatambira zvekuti ndinoona kuti vari pachokwadi navanhu asi kuti vakangoona kuti ivo vakangaoni joo navamugabe vakarichiridza chivabvisa zvatine masimba nerubhizini wangu ndinokuona kwangu
thank you so much maita vasitole 30 seconds dzenyu dzimwe ndazozvitorawo but aiwa tinotenda zvikuru maita basa Gibbs, ndina vachisanda kupa mic. I know you have the mic, but I can give you the mic. Ndina mukoma tatena vekuchiweshe. I think what he said is just like what the caller you spoke with said. The same thing exactly. He said 2017 was a tough year from the beginning. No cash, no jobs. And the host of former President Robert Mugabe gave people a false hope, but he thinks that nothing is going to change, especially with the intervention of the army. And Mr. Sitole in Kadoma, many people have hopes, but he thinks nothing is going to change. And he says that the Gukurahundi issue should be addressed, and he gave Mr. Mnangagwa a test case. He says if Mnangagwa wants to prove himself as a good leader, you should investigate the disappearance of Itai Zamara.
Very interesting comments there. But before I take the next caller, I wish to apologize to our viewers because the VOA Ndebele Facebook Live is down. So what we've done is to share the VOA Studio 7 with you there. So follow it and listen to what we're saying and contribute a lot towards this kind of discussion. So now I think before we go to Keino Kumete and Mr. Mavinga, let's take a caller from Okwe. Hey, Okwe, slow down, come
up. Hey, look at you, Baraba.
You bani?
Nyacheka.
Nyacheka.
Oh, Nyacheka, Kujan, Baba.
Nyacheka.
Kujan.
I love you, Okwe, Simbe, Rabai, Simbe, Abu, right? I'm Juliana, Ufe.
Oh, see, I'm born as a bit. So, Umatike, Umyaka 2017, Umumenja, and Baba.
I go to where I'm only other.
Eh.
And Zara.
So,
Zara.
In the winter, if there's a win, Joe Octaga is Rulana Pelomia Pele.
In Zara, if there's a woman where it is Rulana Umna Pele, Kotwa, Umbantu Sima MP.
Aha.
So, we have a drink.
So
ubuya intabantu nabuye bathi so twadima kodwa abantu bayavanga endlala ngapha engelali kulima abakwenza abakazi badezi kodwa umumbu ukuthi abantu befute kathezi zero ukuthi uya ngabona umuntu okwaziko
ehe so kodwa bahambisa umumbu eGMP babhatalwa yini
lapho lakaphana ababe nhlanhla babebhadala
abanye ke mzala
kokuthi ngehlanhla yakho abanye zazitshoni imali mina angangena kwishirongo futhi sewuthenga ama-fertilizer ukuhamba egrace ngekampeni ubufazi bakhe ukuthi engene epublic wandlela imali yami
so wadliwa imali wena
wadliwa imali $200 engayikhamisa kwa-akhawunti kuthiwa kuyabuya ama-fertilizer
ah so akubuya nix
ama-fertilizer ethiwa inaziro yani imali epedlo
yahambiswa kubani imali yaleyo baba
Oh,
yeah, what's the void? So that you have to put it, why much and void? See, I was a cool in your jenna. Oh, when you get on a tea, when I want to take it, was the 2017 way. I'm channel.
Okay, I don't know what
cooked
you. I'm cooked for a fan. Uh-huh. But I'm a fan of Awafana bangkhona bamkhubura yena athi asina themba lawo.
Noi. Albatrust.
Kasi ba track asini ngabe umntanga kwaye lapho laphana ukuthi hayi kala support.
Boye uphela so lizimisela ukuthi livote ngo 2018 ikunjalo.
Kithi sikhangisikhangela ukuthi vele ayiwa i president government. Ifaya lekaba. Ndika mzuriwa yena.
Oh yebo.
Yeah, I did it. I can't see Gavin. I'm very good. I'm very good. I'm very good. I'm very good.
Ah, what are you doing? Smoke a cool in your jail. I want to your sons, Baba.
I don't think I'm father, but whatever I'm saying, I don't think I'm saying it. My child. That is the cool,
my cool to cool in Tandra. That is the cool in Tandra. I would like to hear
them both with the idea. Sorry, I know none.
Ah, one again. Thank you very much. Smoke in your jail.
I would say that.
Kumele sichaye zonke indawo kunjalo ba.
Eya kangwane ikhona kodwa la difuze le step le. Ngibara wacho nje. Ayikuni step le ndizana lo.
Ye hayi kunjalo mfowethu.
Andizawa hlabi.
Ye hayi kuhle kakhulu. Kulungile nya tjena. Kulomunye semile lapha ecingweni sefuna ukungena la. So sibonge kakhulu ba.
Hayi ngingeni sentani lamkhawu.
Yeah, I will look at it. Thank you very much. Thank you very much. Bye-bye, Baba. So that is Mr. Nyajena. He's saying that...
Nyajeka.
Mm-hmm. He's saying that, you know, the top highlight was the removal of the former president.
Mm-hmm.
But he doesn't trust Mr. Mnangagwa.
Mm-hmm.
He says the transition government is like that of Apel Mzorewa.
Mm-hmm.
Still remember before Zimbabwe attained independence.
Yes.
So he's saying it's almost the same.
Zimbabwe
it's like the same snakehead, you know.
The Zimbabwe Rhodesia.
That's all right. That's all right.
Mm.
And then he's complaining about GMP. He says they sent a lot of maize to GMP. Some of them were not paid. And he says he paid some money to, you know, the first lady, allegedly. So he says he lost that money. They were supposed to receive a fertilizer.
Mm-hmm.
But now there's nothing. And, you know, he says life is still tough.
Now, but he can still pursue his money under the...
In one way or the other, yes, yes. So let's hear from Keino, maybe. Keino, so looking at the future of Zimbabweans, do you think there's going to be any change from what they experienced this year? Taking into account that we've got a new administration and we've elections.
I think there will be a change. I mean, people should be patient.
Mm-hmm.
The new president has only just taken over and he's only just appointed his cabinet and his vice presidents.
Mm-hmm.
So people should just be a little patient. I know they're impatient. I mean, 37 years is a long time under the rulership of one man.
Mm-hmm.
So they wanted change there and then and immediate results.
Mm-hmm.
But it does take time. So let's allow President Mnangagwa the 100 days he asked for.
Mm-hmm. Mm-hmm.
And then we can take stock from there.
Mm-hmm.
Amaz wuto nivona njani. Chonga.
Rekai ndi zikwendi na mkoma mishek. Ndi na mkoma mishek. Wama vinga.
Yeah.
Ramba ya nyumuripo wama vinga. Ndi na mkoma mishek wa kubotswana. Wanga zofunga uti tuluku ita favor. Chunga ramba tienda ku South Africa. Tumbopina mbotswana.
Kwa lakas.
Mkoma mishek. Halo.
Hello.
Mkoma Mishek, pamuri panenge pane mhepo ka?
Ya, pane mhepo ye.
Zvino makana mukaramba muri po munosiiwa nebhazi.
Okay, da try kuvhara window re mota.
Aiwa ndizvo zvotaura itinzwe.
Inini ndinonzi ngoni muronda.
Wa muronda.
Da fara nokupinda muchirongwa. Ndine nyaye gukura hundi ndinoinzwisisa asinti pane problem iripo yekuti 1980 inini ndaishandira kugokwe kwana mcheka yaora uko vanhu vabva musango vachinzi vauye vamasoja achiungana nemamwe isusu pane vakaramba ivavo vamwe vangu vaya vainwa doro vakaenda kumareserve vakanorohwa nevairamba kuuya kumasoja kuzosangana nevamwe. Indeed, as you can read or not, Pataka Shandira and Nakuro and one of the soldiers goes in and I see Buddha out right to Dakuto Uraiwa Saka Nyaye Kukura Wundi. Yeah, of course, Yakaitira, but Katarisakumashure, kuti matebelend yese ivakwe matebelend yakavakwa nechi nerudzi rwakabva kupi South Africa ndidziyo kuti pakaitwa reconciliation iri yakaitwa kurudzi rwakapfushwa ruchienda kwakunzi kumashonaland kozouya inyaya yakazoitwa yekuti pakwanise kuti pave nekukondrora kublawayo taitosva kutoenda nokudawo kuti kukaendako waitoziva kuti ndinogona kuurayiwa nebanga saka handizive kuti chii chingadei chakaitwa kuti pakondrorwe nyaya iyo yanga ichiitika because tikatarisa even kucongo ndakamboenda ndinomboenda kucongo kuti Zimbabwe pakubatsira kwayakaita hondo yekucongo vakatoita chimpwanyira chekuti nokuti masoja acho anenge achihwanda muvanhu ndofunga kwavakaita kucongo I think ndo zvakaitika kublawai kuti kukondroreke pese panonzi kukunda hondo panotofiwa
saka vamuronda mukamba mhuri menyu mukaita pfumvu mototi ngatipondanei
hatiti ngatipondanei but ipapo handisi kutsigira kuti zvakaitwa zviri right on the other side hazvirisi right because zvinenge zvine kuparadza ropa but on the other side ndikuti ndikaenda ezvinezvi mumatebherend you find kuti shona yakutaurwa apa ndevere yakutaurwa pasina kana problem vanhu vachidi vachiwirirana only the other thing pamwe ingadai yakaitwa nehondo nehurumende yavamugabe ndeyekuisa mutemo yekuti anenge auraya mumwe kana kuti anenge abaya mumwe nebanga ngapaitwe mutemo wakati chete ndo paotherwise pavazvavangadei vakaitiza ndinofunga inini kuti vange vakaita kwete kuti zvavakaita zvokuti mushona nemudhevere tinobva tapacreatwa kuzi tivengane nokuda kwezvakaitwa nehurumende yavamugabe
aiwa tinotenda vamuronda regai tigozonzwa vamwe kuti vanoona sei pfungwa yenyu Gibbs usati waenda undombotaura nezvavamuronda kana kuti umbotaura nezvavandlofu
maybe just start with mronda
okay he is saying that the Gukura Hundi issue is a hot issue he said he witnessed it in early 80s when he was in Gokwe mcheka waora I think that you once worked in that area
yes,
too
yes
yeah. And he says it's a question, but at the same time, I don't know how we can best explain that. He says people were pushed from Matabeleland when the Ndebeles came into Zimbabwe, or what time they came in. He says, was there any compensation for those people who were pushed out? And also, he is talking of violence. He says in Matabeleland, there is violence, there is that, and he thinks that the only way to deal with those issues was what Mugabe did to send in the military. That's why I asked him, if in your family there is a problem,
do you kill
each other to settle that problem?
We're lucky that we've got a human rights lawyer, and that is Mr. Tuama Mavhinga. Mr. Mavhinga, can you respond to what this gentleman is saying?
Yes, clearly there were very serious human rights abuses in Matabele and Midlands provinces in the 1980s. And what we are saying is that there has been no comprehensive inquiry into what happened and into remedies and justice and accountability. And now what we're saying is that, one, there was an official inquiry, the Chiambakwe Commission of Inquiry, whose report was never made public. So for us to even begin to address and answer Muronda's question, we need to have that made public so that the world and all Zimbabweans know exactly what happened. When we talk of the other periods, when we are talking of Gukura Hundi, Gibbs, we are not saying that therefore there are no other periods of human rights abuses. We are simply saying that we need a comprehensive approach that looks at what happens, at the remedies, and that talks to victims to say, what do you want done? So that kind of national engagement has never happened because the government refuses to open up. And now we have a new government that says, let bygones be bygones, and that is problematic.
Yes, thank you so much, Mr. Mavhinga. What is that in Ndlovu lapha? Ndlovu sebambe kakhulu.
Yeah.
Baba Ndlovu wepinga kona lapha kunjani?
Yeah, pila kunjani?
Siyaphila kakhulu. Ungabona pinga kona lapha.
Ngisemandlovu ngumlavu, umlavu emandlolo.
Oye, ngiyakubona sibili emandlolo kona lapho lokho kuse kulenhlanzi ezidengiswa ezitolo phandle lapha.
Yebo.
Lokho zimnandi.
Azimnandi zigcwele baba.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke. Vuka Ndlovu, so akutsho ukuthi wena kumnyaka 2017 ubona njani?
Ah, kumnyaka 2017 ya bemuhle kodwa ungano yaphathisa kodwa into enkulu ukukhuluma ngayo ikakhulu ngumbono ka 2018.
Mhm. Qhubeka baba.
Ngiyabona ngapha ngemuva for the past 37 years.
Mhm.
UZimbabwe bekungangiharari.
Mhm.
Ngani kutholo ngoba yabona zonke izinto zenzakale eHarare, umngameli behlale eHarare, nezivakatshela zezikhanya ngani thina sike eZimbabwe beseukuthi ngo-2018 siyaphansi loza uba umngameli akatshintshi idolobho khona ezabona i-infrastructure ukuthi ibinjani lapha yabehleli khona njengakobulawayo kaluto yabona kusobala ukuthi nje thingani sihlele phansi singekho eZimbabwe.
So angatshintsha idolobho engahlala kuliphi?
Ah, kumbazi azohlala kobulawayo athi sike sibone ukuthi impela nje silomngameli abone ushintsho lathi sibone ushintsho simbone hambahambe esitaradeni mhlawumbe uyabonela abone infrastructure ukuthi iyatshintsha makhangela isteji izindlu elokuzela edorobheni izindlu zikhanya kungani zakhiwa kudala njalo zakhiwa kudala zila zimaintainwa zilani khonokho kubuhlungu kutshengisela ukuthi la angani sisele phandle yabo.
Hayi, siyakuzwa kakhulu ke mnumzana. Soke qedisa baba.
Engatshintshi idorobho nje ahlale kubogweru umasilingo umtare kobulawayo kuyabe kutshengisela ukuthi impela nje sihamba sonke yabo.
Ye, kunjalo.
Ngiyabonga baba.
Siyabonga kakhulu. Soke ungathinela kusasa. So ube lo mnyaka omutsha omuhle olandelayo mnumzana.
Lawe baba ube lo mnyaka omuhle.
Ye, kube njalo ke mfowethu. Siyabonga kakhulu ke uNdlovu khona ngale manjolo. Izini manjolo. So he was saying that you know 2017 was good, but you know, not too good, and he's looking forward for 2018 and says, you know, for 37 years, the only Zimbabwe that was there was Harare. So he's proposing that the president of Zimbabwe must change town.
He must move to
Binga, he must move to Mrewa.
To Mrewa, yes.
Even Gwanda. You know Gwanda, where I come from?
No, yeah. Mrewa.
I think Cholocho, guys.
Yeah, Cholocho, right?
Cholocho would be the best place.
You know,
it's far from where?
From Harare for him to move with his property. So Mrewa is just 90 kilometers.
the more reason he should move further away from Harare. We don't want him anywhere close to Harare.
This is something that we call classic tussling for a president.
Yeah.
So then what he can do is
he can have
a helicopter and stay. We will just go up and down.
Okay, so let him have a neutral venue, like a hotel.
Where? A hotel where?
Anyway.
but he's raising a very good question, right?
I know.
Very good issue.
I know.
What do we have now?
That's true. I have two gentlemen, and you know, our phones are ringing like
now.
So far, and now, Mukoma Luke Samunda, Varuku Zimbabwe. Magadi Mukoma Luke. Hello? Mukoma Luke.
Magazinda here. Hello, Magadi.
Hey, wandirumpenyu. Mungo tiga. Kuchika kwa mkuwasha. Because his phone is mkuwanda.
Mungo tiga. Kwa hivika. So, kuti muna 2017. Mwaha. Kupawa mga toko kafaga. Ah, sita risironde. Kuti wacha zi gazi riseri. Wambo gara. 37 years. Wari mo. Yo mbundo mbune. Wazinji kwa hivu. Tuwano zigona. Kana wazigona. Tuwambere mwako kakana. What are the two that is like my elections? I'm going to have a Zakana that has won out. This is a Mamma Zakana Gary. It came here, got this way. I eat or the show. I can also go to Zigona. I don't far. Can I Ziga Sadaro? My two daughter, Roger and do judge.
Ah, my Isaba some command drove and do and turn to the one with Gan, Dimkoma Luka.
I drew wonderful.
Kuma banana, wonderful.
Wonderful, good place.
Yes.
Nema
pineapple. And then again, no more nema pineapple.
Remember, come.
Eh, man's got orders. I'm a pure.
And mango.
Aiwa maita basa mkoma Samunda wariku Honde Valley. He says he enjoyed the departure of former President Robert Mugabe,
mm-hmm.
but doubts that for 37 years these same people in the same government that was led by former President Robert Mugabe, he does not think anything will change.
Mm.
Yes, but he enjoyed former President Mugabe's departure. Mm-hmm. Now we have Mkoma Forward from South Africa. Magadi Mkoma Forward. Aiwa kuno kutsene ngotiga hanhasi nhare dziri kuita kunaya titori nevamwe vakamirira vanonzi Mkoma Nhamo Goronga varida kukonerwa
izvi. Inini ndinoona sekuti 2017 chandakanatsa kustada ndikaona ndikaongorora ndinonyanya kuzviongorora ndichiongorora zvematongerwo enyika ndendega ndakagara ndakanatsa kuona kuti zvataurwa ndira mazinga kuti vairwidzana kuti ndiani achatora chinzvimbo inini ndinoona sekuti vanga riri genzi rokuvanda kuti umwe naumwe paari semukuru kana kuti une chinzvimbo tore ufumi hwenyika vaviki because tikanatso kuona zvakanatso kuitika gore rapera tinoona kuti mayusa anga akawanda but iko zvino hapana paari aripi nekuti hakuna mombe dzinochera mari hakuna mbudzi dzinodya mari and ukatarisa vanhu vari kumamisha hapana one sendi ukatarisa uri mudhorobha macho vanhu vakangaita sesu hapana one sendi mari iripi ini chandinoongorora ndechekuti vaida kuwana mukana wokugovana kuti iwe watora wakadai ufambe wakadai utora wakadai ufambe wakadai bhozi mukanatso kutarisa kuti ma-17 billion ekare kare kana mukatarisa every ministry hapana kusina uori hapana kusina mhosva asi vanhu vacho vanga vasingavusungwi mukaona vana Jonathan Moyo vaishandisa ma-500,000 kutenga mabhasikoro mabhasikoro akaita seyakakura sebhazi ire madhirisha yacho mangani but then zvaka ndichikuudzai kuti kuongorora kwangu yes vanhu vanga vachiti havanovanda nokuti vanoda kuona kuti ndiani uchatora chinzvimbo chavamugadi hai that was not the point the point was to plunder the country the point was to plunder everywhere every ministry even pati nepati hapana poonaona pane chinhu saka iko ndo vari kukomplaina kuti zvinhu zviri kukwira zvingatadza kukwira sei nokuti uya unenge vachishandisa kadoko kaanako anenge achida kudzokera zvokuti awane zvikamwe mangwana saka ngavasakomplaina ngavatange vadzosera ikoko kuplanda kwavakaita mari dzavakatora mabhizinesi avaita kana kuti pachinangwa chavaive nacho hotis zvese izvi kuvaraidza kutamba kwembudzi bhozi hazvina zvezvinoshanda kuti vamunangagwa ndi purezident zvisiwenga ndichakati haa chetinoda imari yangairi munyika ngaivepo yavakaita bhizi gore rapera kubva yavakaita bhizi gore rapera kushandisa zvisizvo hatini maona saka zvimwe zvese tingatisora kukurukura zvinokurukurisa kudaro izhara and inhamo nekuti hapana mari
aiwa maita basa Mkoma Forward tingadai tataura usiku wese asi kiyo yacho iripo yevanhu varida kutaura yakati kurei tinogona kuzodzoka zvakare kwamuri kana mangwana kana kusvikira mangwana Gibbs ndoziva kuti uda kutaura ingondipa ndingoti kuna Mkoma Govera vangoti dimu because Mkoma Forward vazotsanangura muchirungu hanzi vanhu varingoda kuwana mukana wekubvutidzana zvavakanga vakaviga plundering economy tina vagovera Keithwell Govera makadi
ndiripo hangana makadi inewe
takasimba muri kufona muri kupi
ndiriku Mhangura
Mhangura ndinonzwa kuti Mhangura mugodhi wauda kuvhura manjuku
vari kutoparadza zvakasara
wokutoparadza zvese zvanga zvitaurwa Mkoma Forward kuti kutoparadza uku
kuna chiri kusara vakutoparadza zvanga zvasara zvacho
zvakaoma tipeiwo maonero enyu 2017 nekupinda muna
2018 2017 inondisungisa nyaya iri mubhaibheri ukatarisa mubindiro eideni Adhamu akadonha nokuda kwemudzimai Samusoni akadonha nokuda kwemudzimai Dherira wakaurayaita murume 2017 vamugabi wakadonha nokuda kwaamai saka ranga risina kumira zvakanaka asi zvinhu zvakagara zvanyorwa mubhaibheri
saka apa muri kuti vanhu vatye bhaibheri here apa manje
Aiwa, anisi kuti wanu wachike Bible asi.
Kana tochika madzimai orai.
Zvinizo hazvina kutanga nhasi zvakatanga kare.
Tochika madzimai tisadone. Ndizvo zvamuri kutaura.
Madzimai vakadone ndizvo zvakawanda.
Asi makaberekwa nemudzimai wakomanaka, mukoma wangu avaka.
Bible inotaura vanhu tine mazuva mashoma hazere nekutambura.
Ndizvozvo. Asi chiregai kupomera mai mhosva. Chiregai kupomera madzimai mhosva. Chingopomerai nyaya yekuti Bhaibheri rakati tichashupika.
Alright, angeregai tipinde munyaya yangu. 2017 yanga yakaoma baba. Because tikatarisa paroad mapurisa vaisaona mota ba, vaiona mari. Kungoona mota ichiyaona zvangu zvaita homwe yangu yazvara. Saka kune zuva vagari kwanga kuri kutocheka pishe nzoupa pishe tsuro nenzoupa tsuro saka zvanga zvakatooma kunyanya.
Aiwa tinotarisa 2018 anenge aine shanduko mukoma maita basa zvikuru mukoma Kethwell muwa negore rakanaka rinodakadza 2018.
Ndatendangu.
Thank you so much, Gibbs.
Yes, loba kuncube cingwani so siyachaya 1 minute each suka kuncube sesingena kugeno then. Sesiyangena kumafinga. So suchai chop chop sibili. Baba Ncube unjani?
Ngikona baba lenjani.
30 seconds umnyaka ubona unjani njalo ubona njani umnyaka ozayo.
Umnyaka mina ngubone kahle sibili kuthi ngumuntu othanda ukulandisa. Umnyaka wona ka 2017 singathi ubumuhle kodwa ubungamuhle kithi. Ngoba umnyaka ubumuhle. Basinika ama bond notes. Sawabona abuya phela anyamalala kwathi intumbuso. Imali yatholakala emabhenki one day. Imali besikhona ukuthi siyithumele ngabo ngezinye indlela ezifana nabo Western Union ibisatholakala. Kodwa umbuso wewatshintsha vele imali yavele yaswelakala. Sehluleka lokuthumela abantwana imali. Ngoba umuntu uzatshona iviki yonke linda imali kodwa imali ingekho. So awumnyaka lowo kumuvi umbuso utshintshiwe wona. Siwubonile utshintshiwe kodwa thina ngokubona kwethu ngathi ah. Into abayijabulela lapha bajabulela ukuthi bona babe nezikhundla ezithile. Kodwa thina kusisizi ngoba kuvele kucacile ukuthi akusebenzela ngabantu, kusetshenzelwe elinye iqembu labantu. So hayi, akukuhlanga kithi lokho.
Ncube baba, ngomvulo siyakwenza ube ngokuqala, sibongele kakhulu isikhathi sesiphelile baba.
Okay, siyabonga.
Yeah, so he's not happy about the change of government. He says, of course, it changed, but they're fighting for position. So now, okay, no, going forward, 2018, what are the prospects like? One minute.
I think the prospects are pretty clear. If we go back to what Ndlovu said from Emanjolo, Ebinga, Ndlovu, kala ngokuthi ngawo president uyathutha buye eduze labantu. Yinto akhala ngayo.
So it may not be physical upliftment.
Not
but
physically. Bona abakhokhelayo. Kabasondele eduze labantu kulokuthi bebelokhu begijimisa ukuba eParliamente bemelela ukuphiwa izimota lokuholisa izimali bese bedinga abantu kuphela sekuyisikhathi sokuvotelwa.
Aha, perfect. Mr. Mavinga, your last word, sir. Just only 30 seconds.
Yes, yes. I do not agree that there should be any chances given to Mnangagwa and team. They need to deliver. Mnangagwa has been in government since 1980, so he should know what needs to be done. He has been in every cabinet of Mugabe up to today. So what we need is not to take our eyes off the ball. We must be vigilant. We must monitor. We must be very careful that we might be on the precipice. Look at the militarization. We must see that things are not going well. We need to be very worried and to remain vigilant as Zimbabwean citizens, as political parties, and as everyone. Let's remain vigilant.
Thank you so much, Mr. Mavinga. I think we don't have extra time. You know, it's not like soccer, so I think our time is up.
But in
so,
2018, sorry, it's coming.
Yeah, sorry, we're out of time and we have to leave there. We thank our guests this evening, human rights lawyer, Mr. Tewa Mavinga. We also thank our Studio 7 reporter, Geino Kumete. So now I wish that you can have the best of the weekend and the best 2018. Yes, I think the year that is coming, we're going to see many things, John. So signing off is Gibbs Dube in Washington, D.C. Bye-bye.
Neni jonga kandemiri, muane kupera kwa shondo kwa kanaka, ne gure zara kanaka.